isusu zvati hurumende itipe mari yatirikutambira yen on average $500 iuye iri maunited states dollars sayaisirwe itaka tichitoitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika zvinopatanga zveshe izvi mari yedu yabva pa$500 kudzikira kuenda kunana $60 saka tikuti ngavadzorere mari pavalue yedu yayanga iri pa$500 kana vasaiyesisa $500 votipai zvinoendana nerate iriko yeita bank sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvinhu ivo kana vachitaurira nhengo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakt anga ari emaus ngaazvibhadharwa neinter bank rate saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500 kana vada kupa maratgs ngavamuka vakuletere nerate inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri $4,500 pamwe tingangoshingirirawo tikarichengeta mhuri dzedu tikazvichengetawo pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning filiste 2% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhu asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kudzimba mushure mekunge vawana news dzekuti varayiridzi vatuza vasi pabasa saka tikufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika vamwe vakutonopotera kunana south africa kunana mozambique nekuzambi vachingoenderana nekudhuze kupota kwavari nenyaya yekuvhundutsirwa kwavari kuitwa nemaspai ehurumende
vari kutyisidzirwa vachinzi kudii
vari kutyisidzirwa kuti upenyu hwavo chaihwo hungogona kuganhurwa nehurumende nestate nenyaya yekuti vari kuparticipata mujob action vachinzizve vari kuda kushandiswa nevanhu vematongerwo enyika isu tiri kuramba tichingosimbisa kuti nhau yedu haineni nezvematongerwo enyika nyaya yekuti tinongodawo muhoro unokwana kuti mhuri dzedu dziwane chiuviri tinongodawo mari zvinongoitawo vashandi vose vanoshandirawo kungoti isu watoshandira ndiye hurumende yeye saka dambudziko riri kuita nderekuti hurumende iri kuzanganisa politics dzavo dzekuda kutorerana masimba nenyaya yechingwa chevana vedu isu nenyaya yekurakwa kwevana vedu